chekutangisisa inflation inomezha kugadzikana kana kusagadzikana zvakanaka kweupfumi ibaromita inoshandiswa kuongorora kuti upfumi hwakamira sei. Saka makaona inflation yaakusvika kuma97% zvaakungoreva zvega kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana zvakanaka. Muchirungu inonzi chronic hyperinflation, ndo inouya nyika isatapinda mune inonzi pachirungu hyperinflation. Hatingi zvakamboitika makore apfuura muZimbabwe. Chronic hyperinflation yekuma2007 yakazotipinza muhyperinflation yemunana2008.
Zvii zviri kukonzeresa kukwira kweinflation uku?
Zviri kukonzeresa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kusagadzikana kwemari yatinoshandisa maRTGS dhora yedu ari kuramba achipera simba. Tichienzanisa nemari yekuAmerica, vanhu vakawanda vana muzvabhizimusi vanotora zvavanotora kunze kwenyika zvinoshandisa mukugadzira zvinhu. Uyo mafuta ambokwirawo uye ari kusvaikwa, saka vamwe vari kutovatenga nemaUS dollar. Mafekta akawanda ari kukonzeresa, but zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Chii chingaitwa kuti zvigadziriswe izvi?
Zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa. Chekutangisisa, kunza tingati confidence muekonomy. Pari zvino muekonomy confidence yakati derere, consumer confidence, business confidence, economic confidence. Zvichireva kuti malevels etrust mumapolisi ehurumende, mune vanhu vanoita zvemabhizimusi, mune mainvestors haina kunge yakamira zvakanaka. Nyaya yeproduction haina kusimukira, even makatarisa mabatirwo mashandisirwo emari nehurumende, mari yakawanda ichirongoperera kunyaya dzeconsumption. Foreign exchange haisati yakunyanya kuwanikwa zvakare mumaformal financial systems. Nyaya yeinformalization, zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadziswa, but musimboti wacho inyaya yekuti pave neconfidence munyika. Confidence inotowepo chete kana pakava nesocial contract, vanhu vakwanisa kunge vachitaurirana hurumende nemastakeholders ese.
Vamwe vari kupomerawo hurumende mhosva yekuve nechekuita nekuparara kuri kuita upfumi hwenyika, vamwe vachipomerawo vemabhizimusiwo. Ndiani anganga achipiwa mhosva apa?
Hongu hurumende inoza iri kukanisa wemabhizimusiwo kunogona kupinda vamwe vari kuita yatingati profiteering, nekuti kana zvinhu zvisina kugadzikana zvakadai, vamwe vanoitawo take advantage yesituation kuita profiteer. But I think responsibility hombe hombe inenge iri kuhurumende kuti inge ichiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana. Hurumende ndiyo ine basa rekuona kuti muekonomy mune mapolicies anoita kuti mabhizimusi vange vachiita zvemabhizimusi. Hurumende ndiyo inofanira kunge ichiinvesta munyaya dzeinfrastructure, inofanira kunge ichiunza mainstitutions anoprovida maincentives nemadisincentives panyaya dzeeconomic behavior. Saka I think responsibility yakawanda inofanira kunge iri kudivi rehurumende kuti inge ichigadzikana chikepe chaku pepereswa nemhepo dzeeconomic tsunami yatiri kuona iyi yatataisana nayo.